manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 29 2022 makateerera ku studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi
1980 dani pf yakanokumbira United Nations kuti iye kutoona sare zvemuno nenyaya yekuti chinidi anga ari chimbabwe chimbwamupengo ende anga ari chigereni saka ike zvino tikuona kuti dzimwe hama dzese dzaaita zvechigereni zvechimbwamupengo saka pane tioda kuti tibatsirwe nerimwe poka riri pamusoro rekuti rite nhengo senyika yeunited nations
Mutungamiri webato Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vave kukumbira United Nations kuti iuye kuzoita sarudzo munyika kuti musarambe muchideuka ropa
tinyangwe achiti ngave iri constitution yenyika nyika inoi iri kutongwa in terms of its own constitution saka hapana nyaya yekuti UN ipindire UN inopindira kana tichibuda muhondo isi hatina hondo yatinobuda mairi
Asi vachipindura munyori munyaya dzezvemutemo mubato rezanu PF vamunyaradzi po mangwana vanoti Zimbabwe haangaitirwe sarudzo neUnited Nations nekuti hamuna hondo Harare Agricultural Show yotanga muHarare nhasi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chopambwa kuNigeria iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vave kuenda kuUnited Nations kuti ibatsire mukuita sarudzo dzemuZimbabwe nekuti pari zvino Zimbabwe yave nzvimbo iri kuparwa mhosva. Pamutemo United Nations inokwanisa chete kupindira musarudzo dzenyika ndokunge patenderanwa kugungano reUnited Nations General Assembly kana kuti mudare guru reSecurity Council. Vachamisa vanoti munyika maberekera ingwe uye sarudzo dzegore rinouya dzinonetsa kutambirika kana zvinhu zvikaramba zvakaita sezvazvakaita pari zvino. Muguzeya nezvenyaya iyi tabata vachamisa
gakava riri munyika nerizhonga yematongerwo enyika nerizhonga yekuti munhu anonzi hauvhoteri paunota enda unoti handigoni kunyora enda kumusana wasabhuku chifi iwe mambo enda unoti ngehabvumidzwi pati yakatisi haibvumidzwi kuita zvese zvaitwa neapartheid zvaitwa nasmic zvese zvechimbwasungata zvese zveudhiniri hatibvume izvozvo nyika ino takairwira kuti ive nerusununguko one man one vote munhu ane kodzero dzemuvhotera paanoda kwete kuchitidzirwa kwete kuitazve mhirizhonga kwete kuitazve chibhinya hakuna nyika inovakwa nemupinyi hakuna nyika inovakwa nemabara nyika inovakwa nekunzwanana nemunyararo nekutanana nekusimbisana 1980 zanu pf yakanokumbira United Nations kuti iye kuzoona sare dzemuno nenyaya yekuti chinidi anga ane chimbwamupengo ende anga ari chigereni saka ike zvino tikuona kuti dzimwe hama dzedu dzaaita zvechigereni zvechimbwamupengo saka pane tioda kuti tibatsirwe nerimwe poka riri pamusoro rekuti rite nhengo senyika yeUnited Nations
asi kakuti United Nations iuye kuzoita sarudzo vachamisa panodiwa kuti General Assembly itenderane kana kuti Security Council munoona here muchikwanisa kuona rutsigiro rwekuti izvi zviitwe
zvirive mutemo tinotoziva zvatiri kutaura kuti zvizobvumirwa ndonge makumbira saka izvizvi ugwere dzizvi kutuma kanduma yekuti ane zvatiri kudawa kuti zviitwe zvakanaka iyo United Nations yozoona kuti zvinofanira kuitwa ndezvipi isu kugona kubudirira kana kusabudirira Seba zvakaitwa 1980 United Nations iuye ione kuti tsaro dzifambe zvakanaka haisi mhosva kukumbira kuti vaya nareferee kana muchinge muri pamakakatanwa haisi mhosva kukumbira munyayi kana mutati mawirana pasati vane sungwa kama yakakwana haisi mhosva kuva negwevedzi kana muri kuti mhirikorwizi nekumhirikorwizi panotobikwa zambuko kana ratingati grid muchirungu ndoratikuitwa zvaunited nations au nesadak saka hapana chitsva isu tinobva titatanga zvinotonaka rino kana rwavambwa rwakupfumbira kana vakarambavo kuti vabvumire vakarega kuya nemahongera vakarega kuya nengoma asi isitatanga kuno kuvamba rwiyo rwute kana bhesi rouya netena zvaakuvandudza kuti nyika yende mberi toda sarudzo dziri pachema dzine runyararo dzine rugare vanhu vavhotere pavanoda muzimbabwe ndo zvatakarwira muna 1980 tikawana independence one man one vote kwete one man one village one vote kana kuti one subject one vote inobva yaitwa munhu wese izvo zvatimira nazvo
asi kavachamisa vezanup f vari kuti munenge makurumidza kurova bembera vachiti munyika hamuna gakava kana hondo yekuti pangade kupindira kweunited nations
izvo zvinotokuratidza kutaurwa kunyika vezanup f unokuratidza kuti pane makakata haana kutanga nyasi akatanga navatangirai namugabe zanup f neopesin yanga iriko even before that zvainoita zumu nezanup f saka nyaya dzemasarudzo nyaya dzemapato nyaya dzematongerwo enyika dzine dambudziko kunyika yezimbabwe toda kuti tichigadzira tive nemupendero tisaramba tichingoenda nekubvaruka kwembatya yenyika toda kuti uchiva nemupendero izvo zvinozikanza makurumidza maita sei hakuna unozviziva kuti kazhinji zhinji mukanonokera zvinhu munozowana zvinhu zvashata especially kana paita hama inozva mutupo mazino anoora saa toda kugadzirisa mazino asati aondomoka ese kuti tisasara tine manyada mumasadzawo tifambe nenyika inenge ine mazino ndozvatoda kutanga tagadzira
ko vamwe vari kuti madi kuenda kusadak neafrican union musati makwira makati
sadak takaenda african union takaenda madhoyo waya takatovhura tinotova mukati nyaya takatozvitsveta anozviziva nyaya dzatiri kutaura dzinozikanwa muno muafrica mese united nations kungozadzikisa kuti nyaya iyoyo ifambe zvakanaka nekuti ndo boka guru uye tiri nhengo yeunited nations saka hapana chitsva chatiri kuita kungozadzikisa izvo zvinotarisirwa kubva kwatiri nesaka tati nyaya dzesarudzi dzemuzimbabwe dzinoda kudzitwe zvakasiyana hatingaiti chinhu chimwe chete nguva nenguva toti kuseri kwakoni
mutungamiri webato rinopikisa recitizens coalition for change vanelson chamisa vachitaura vari parunare muharare asi vachipindura munyori munyaya dzezvemutemo mubato rezanup f vamunyaradzi paul mangwana vati zimbabwe haingaitirwe sarudzo nesangano guru reunited nations nekuti munyika hamuna hondo
tingange vachidzidzisa kuti ngavaerenge constitution yenyika nyika inoiyi iri kutongwa in terms of its own constitution saka hapana nyaya yekuti un ipindire un inopindira kana tichibuda muhondo isi hatina hondo yatinobuda mairi
asi kava mangwana tichitarisawo mutemo weiyo united nations kana kuti policy document rayo inotiyo kana pasina kuwirirana kana kuti pachikwanisa kuti panogona kugumisira paita mhirizhonga nyika inokwanisa kudaidza vanhu veunited nations kuti vauye kuzoita sarudzo dzacho asi ndokunge zvatenderanwa neunited nations general assembly kana kuti security
kana paita nharo vanouya tine constitution yenyika inotaura kuti kana paitika nharo chii chinoitika tine makosi akaitwa in place okudhila nenharo dzenge dzaiti
asika ivo vanopikisa vetriplec ava vari kuti havawirirane naiyo zeki yacho uye vari kutiwo matare aya anenge ari kutora diri
kana vasingadi matare emuno muzimbabwe ndavachinotsvaga nyika yavo inoi zimbabwe inotonga iteizovisoi constitution
munyori anoona nezvenyaya dzezvemutemo mubato rezanup f vamunyaradzi paul mangwana vachitaura vari parunare muharare zviratidzwa zveharare agricultural show zvatanga muharare nhasi varongi vezviratidzwa izvi vezimbabwe agricultural society kana kuti zas vachiti pane varimi vakawanda pamwe nemakambani anodarika mazana mana vanosanganisirawo vemuZimbabwe nevekunze kwenyika varikuratidzira zvinhu zvavo gore rino. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudya ashanyira nzvimbo iyi ndokutipa nyaya inotevera.
Zviratidzwa izvi zvatanga nhasi, uye mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa nekuburiswa kwemashoko muzasi vataonga miriyoni vati vanotarisira kuti vanhu vauye neuwandu hwavo zvichitevera kurerutswa kwematanho ekudzivirira kupararira kwedenda recovid-19.
SeZimbabwe Agricultural Society tinofara zvikuru kuzivisa nyika yeZimbabwe kuti gore rino tichange tiine show yedu yemakore ose yatagara tichisiita. Nekuti pari zvino tikatarisa tinoona kuti dambudziko recovid-19 iri rinenge rarwiswa zvakanyanya ende tarisiro yedu seZimbabwe Agricultural Society ndeyekuti ruzhinji rweZimbabwe ruchauya neuwandu hwaro mushoo yegore rino.
Vamiriyoni vati kunze kwevarimi nemakambani anotsigira mabasa ekurima munyika, makambani ezvicherwa achange achiratidzirawo pamwe nemapazi ehurumende, mabhangi uye zvikoro zvepamusoro vati pachaitwa misangano yekusimudzira bhizimisi rekurima. Vatiwo gore rino pane mimwe michina itsva isati yamboshandiswa iri kuratidzwa kune veruzhinji paurongwa hwegore rino.
Unotoona kuti kune imwe michini mitsva isati yatomboshandiswa kana nevavarimwa vedu vemuno muZimbabwe. Saka tiri kufara zvikuru kuti shamwari dzedu dziri kutitsigira dzichiuya kuti tizodzidzisana nekuratidzana kuti nhoroondo yeagriculture munyika yeZimbabwe yafamba zvakadii.
Vamwe vari kuratidzira michina mitsva ndeve Scientific and Industrial Research Development Center SEDIC. Vacertified gwada vanotsanangura mashandiro anoita mishina yavo yekudyarisa zvirimwa zvakaita sezviyo nemhunga.
Patinobroadcasta vana zviyo mhunga zhinji, at times we find kuti petabroadcast tinozopinda kuti takudzurira to manage kunonzi crop density yedu handizvo. But at the same time patinoita crop density yazvo tikuti zvoni it's a waste tambodyarire zvakawanda kana hati hatichazvidzura. And even pakuzomanaja crop yacho kuzoapply mafertilizers and it means tia broadcasta futi, which means there's going to be waste because meichaenda pakusangana crop yacho. But if tikaplanta zviri systematic, it also means even pa crop manager the crop in terms of application yemafertilizers zvinoenda zviri effect.
Vati vakagadzira mishina iyi nekuti ndizvo zvinodiwa nevarimi.
Vanhu vari kuti already tatangojaira kukusha. If actually vanhu vari kutoti if you bring chinhu chinodyara zvinhu zvakaita semazviyo chi it lessens the burden. This means mafarmers vanova kutoti kutorima hauchamarwadzi. People opt for chibage because vanova kuti hachinetsi kuzosakura hachirwadzi. But we have got all assortment of these things. And so vari kuti at least kana zvane mechanization mukati it makes now easier. And it's for the farmer kuti haachatarisa kuti hachine labor yakawanda.
SEDIC iri kugadzirawo mishina mitsva yekugaisa zvirimwa zvakaita sezviyo nemhunga pamwe nemimwe inoshandisa pakukohwa zvirimwa zvakaita sembambaira nembatatisi. Mishina iyi yese inotarisirwa kunge yave kutengeswa mwaka unotevera. Zvichakadai pachaitwawo musangano unosimudzira mabhizimisi pakati peZimbabwe neBotswana nemusi wechishanu. Mumwe murimi wekuhwedza vapayas soko vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuita zvakanaka pashoo yegore rino. Murimi achakunda varimi vese zana vari kubva kumatunhu ese munyika achapiwa mubayiro wechibhorani nepampu yesola pamwe netangi remvura rine marita zviuru mazana mashanu. Shoo iyi ichavhurwa zviri pamutemo nemusi wechishanu, uye vamiriyoni vati vachazivisa munyarikani achavhura shoo iyi zviri pamutemo nekufamba kwenguva. Dzimwe nyika dziri paurongwa hwegore rino dzinosanganisira Botswana, South Africa, Malawi neIndia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Makaterera kunetsenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutsenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Guruko gukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika ambassador Frederick Shava vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti pane chimwe chizvarwa chekuZimbabwe chakapambwa kuNigeria uye vatiwo vari kushanda nehurumende yenyika iyi kuona kuti chasunungurwa. Dr. Shava vati vari kunetsekana zvikuru senyika nenyaya iyi. Bepanhau rekuNigeria Red Guardian rakati chizvarwa cheZimbabwe vaCharles Choko vakapambwa muNigeria nemusi wechitatu mudunhu reKaduna. Zvinonzi vakapambwa nechimwe chizvarwa chekuNigeria vaYusuf Aliu Bello uye pakupambwa kwavo uku pane mumwe muto akapfurwa achibva afa. Mutauriri wemapurisa muKaduna vaMohammad Jalige vakaudza vatori venhau kuti vari kuferefeta nyaya iyi. Mumwe musoja wekuNetherlands anga achiita zvidzidzo zvechiuto muAmerica anonzi akaurayiwa muguta reIndianapolis kuIndiana nemusi wemugovera. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe musoja wekuNetherlands ainge achiita zvidzidzo zvechiuto muAmerica anonzi akaurayiwa muguta reIndianapolis kuIndiana nemusi wemugovera. Musoja uyu anonzi ainge ari nhengo yemauto eCommando Corps uye vamwe vake vaviri vakakuvara muchiitiko ichi. Mapurisa emuIndiana anoti vatatu ava vakapfurwa panze pehotera yavaigara mushure mekunetsana nemumwe munhu kana kuti vamwe vanhu avo vasati vasungwa kusvika pari zvino. Chikwata cheUnited Nations chinoona nezvezvombo zvenuclear cheInternational Atomic Agency, Energy Agency, chinonzi chiri munzira kuenda kuUkraine panzvimbo yeZaporizhia nuclear plant iyo iri munjodzi yekubhombwa muhondo pakati peRussia neUkraine. Pane kunakurirana nyoka mhenyu pakati peRussia neUkraine nezvekuti ndiani ari kukanda zvombo pedyo negwenya renuclear iri. Nzvimbo iyi pari zvino iri pasi pemauto eRussia asi vashandi varipo ndevemuUkraine. Ukraine iri kuda kuti mauto eRussia abviswe panzvimbo iyi. Russia inoti iri kutsigira chikwata cheUnited Nations chiri kuuya kuzoongorora zviri kuitika asi inoti haisi kuzobvisa mauto ayo. Cameroon inoti kusimbaradzwa kwaitwa nzvimbo iri kumawirira kwenyika iyi nemauto kwapa kuti vana vechikoro vanodarika mazana maviri vainge vambomira kuenda kuchikoro vakwanise kudzokera kunotanga zvidzidzo zvavo. Bepanhau rekuBritain reTelegraph rinoti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda zvichibatsira vakoti kana kuti manese aids kana kutiwo macaregivers zviri kubatwa senhapwa zvichibatsirwa mari yakawanda nevanenge vavabatsira kutsvaga mabasa kunyika iyi. Mutori wenhau Shingirai Madondo anotipanyaya inotevera.
Bazi rinoona nezveutano muBritain reDepartment of Health and Social Care kana kuti DHSC rakaudza bepanhau reTelegraph kuti rinoferefeta nyaya idzi kana paine vanenge vamhan'ara sezvo richikoshesa kodzero dzevashandi. Bazi iri kunyange richinzi rine masimba mashoma panyaya iyi rakambomisa kutyorwa kwekodzero dzevashandi uku nevamwe vekuAsia nekumavirira kweEurope. Munyori mukuru mubazi revashandi muZimbabwe vaSimon Masanga vaudzawo Studio 7 kuti hurumende iri mubiche kutsvaga nzira dzekuva nechokwadi kuti kodzero dzevanoenda kune dzimwe nyika ava dzinochengetedzwa.
Zvatiri kutsvaya kugadzirisa sehurumende ndezvekuti tiite maagreements atoti mabilateral labor agreements nenyika muenzaniso vanikapa dewe Rwanda. Patakagara pasi tikaita MOU inospecify maresponsibility eRwanda neZimbabwe pakuenda kwematicha nemamwe maspecialists achaenda kuRwanda. Tikaita arrangement iyoyo tinogona kubata negotiate maconditions of service including masalaries.
Zvinonzi vamwe vanhu vari makambani ari kutora vanobatsira vakoti ava anoti vari kutambiriswa mari shoma pane inotarisirwa kuti munhu ararame muBritain inova mapounds mapfumbamwe nemasendi makumi mashanu kana kuti 9 pounds 50 cents. Mari inodarika zvikamu zvishanu kubva muzana inonzi inotorwa nevari kupinza vanhu mabasa ava. Asi izvi hazvizi kumisa zvizvarwa zveZimbabwe kutsvaga mabasa aya sezvo zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika. Vakawanda vari kuenda kuzvikoro zvatekeshera munyika zviri kudzidzisa vanhu zvekubatsira vakoti kana kuti nurse aids. Zvikoro izvi zviri kuramba hazvo kuti zviri kuitawo mabasa ekusveta simba vana veZimbabwe zvichiti zvinongodzidzisa uye zvinenge zvava kumudzidzi kushanda munyika kana kunze. Zvikoro zvakanyoreswa zviri pamutemo zvakaita saAngel Care Home, Ocean Bed Nurse Aid Training Center neOne Africa Trust zviri kubhadharisa mari iri pakati pezana nemazana maviri emadhora ekuAmerica kuti munhu awane chitambi ichi. Vakatanga chikoro cheOne Africa Trust vatapiwa mukombe vaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti pane vadzidzi vavo vakawanda vakaenda kuBritain.
Vazhinji vacho vamwe tinoona vachida kubuda kunze kwenyika sekuUK nekuEurope. Sezvo iri memba yedu pano panodiwawo matsamba ekuti vanyorerei kuti munovazive here uye vakaita izvi. Vazhinji tinenge tanyorera asi hatizoziva kuti vangani vaenda nekuti vamwe vanongoenda kaverevera hauzoziva unotozonzwa kuda kurinyiwa mapepa ake pagore zvatinoita.
Izvi zvinotsinirwa navaganisani epiri vakavamba chikoro cheOcean Bed Foundation International. Avo vanotenda kuti vanhu vakawanda vari kunyoresa kuti vaite zvidzidzo izvi.
Enrollment yedu iri kuramba ichiwedzera kubva gore richitanga muna January. Iko zvino inenge yawedzera ne about 50%. Vanouya kuzoenrolla vanotoenrolla vakatargeta kuenda kunze kwenyika. Isusu kuenda kunze kwenyika ati vabatsiri. Isusu vatiri kuita kutraina chete.
Zvikoro izvi hazvizi muZimbabwe chete asi muno muBotswana mune zvimwe zvinosanganisira cheHarlem Community Education Development Trust chakavambwa namai Vimbai Mutemo Haboroni.
Zviri kubetsera vanhu vakawanda munzvimbo dzakasiyana siyana nokuti munzvimbo dzatinogara kune vamwe vanenge vachida kuchengeterwa vabereki, kunenge vamwe vanenge vachida kuchengeterwa vanorwara vari mudzimba vabva muzvipatara. Tiri kuona zve that's why vazhinji vedu vachikwanisa kana kuti vachifarira zvidzidzo izvi zvekuchengeta varwere mudzimba zvichivabatsira uye vachigona kuzoshayira vana vavo. Tingi zviri kuchinja some of vanhu
ashoko akabudawo mubepa nawo remasvingo mira yekuti pane mumwe musangano sangano rinobatsira munyaya dzekufamba kwevanhu kuenda kune dzimwe nyika kusanganisira kuBritain International Organization for Migration kana kuti IOM rakati pazuva kune vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu vanovanyorera kuti vavhenekwe chirwere cherurindi kana kuti TB tests kuti vaone mapepa ekuenda kuBritain. Mukuru wesangano ira maifadzai Peni Nyamande vati havana kusununguka kutaura kuti vanobatsira vanhu vangani.
Sesangano reIOM Zimbabwe hatikwanisi kukupai manhamba evanhu vari kuvhenekerwa chirwere cheTB uye kuti sei vari kubuda munyika pamwe chete nekuti vanhu vari kubuda munyika ava vanoita mabasa ei.
Nyanzvi munyatso zvemagaruro evanhu munyika nekufamba kwevanhu uye vakamboshanda nerimwe sangano raitsvagira vanhu mabasa kuBritain vawaitsiri Kheto vati vanoda kushanda kunze kwenyika vanofanira kutanga vaita tsvakurudzo yakasimba nekuti vanogona kuzvikanda mumukanwa mamupere. Sangano reNational Health Service muBritain rinoti munyika iyi muri kudiwa vashandi vezveutano vanodarika zviuru zana negumi zvine zana nemakumi mapfumbamwe kana kuti 110,192. Pavashandi ava pari kudiwa vakoti vanoda kusvika zviuru makumi mana kana kuti 40,000. Izvi zvinonzi zvichapa kuti Zimbabwe inova yave kutorerwa vashandi vakawanda munyaya dzezveutano irasikirwe nevakoti nevamwe vashandi vemuzvipatara. Izvi zviri kutarisirwa kupa kuti zvinhu zvibve zvanyanyoita manyama amire nerongo munyika. Zvipatara zvakawanda zvemakanzuro zviri kuvharwa sezvo vakoti vakawanda vari kuenda kunze kwenyika kunotsvaga mafuro manyoro. Gore rapera vashandi vemuzvipatara zviuru zviri nemazana maviri vakasiya basa muZimbabwe vakawanda vachienda kunze kwenyika. Vashandi vemuzvipatara vari kugunun'una nekutambiridzwa mari shoma uye vachiti vemuzvipatara muna mushonga nemichina yekubatsira varwere. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Munau zvemitambo, nyanzvi nyadzi zvemitambo, Momoyo akambotambira chikwata cheCapes United neBaimo Premier Soccer League. Anoti Gakava pakati peSRC neZifa rave kukanganisa zvakanyanya vatambi vemunyika avo vasiri kukwanisa kuenda kunoratidzira tarenda ravo kumakwikwi emuAfrica kana World Cup. SRC iri kuramba yakatsika madziro padano rayo rekuti haisi kuzodzosa pabasa mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo. Vakamambo vari kupomerwa mhosva dzakasiyana-siyana dzinosanganisira dzeuori. Asi vari kuramba mhosva idzi. Mukuzeya nyaya iyi tabata Momoyo.
Dambudziko reZifa neFIFA harina kuoma kugadzirisa iri. Panongova nevakaoma musoro kuSRC vanova vakaita kuti bhora redu rimiswe semamisirwa rakaitwa. Pavakazviita hapana kumboiswa pfungwa kana njere pasi kuti vaone kuti kana bhora rikamiswa zvichakanganisa vatambi zvakadini. Mukatarisa izvozvi Blessi mugore ratiri rino taane nguva tatotadza kutamba kosafu. Wanga uri mukana wekuti maplayers edu vatambe. Hatisi kutamba zvakare maWorld Cup qualifier. Hatisi kutamba zvakare AFCON. Takapotswa zvakare nechan. Uyezve maclubs edu vanositamba muAfrica maChampions League aya hapana ari kubvumidzwa kutamba. Tarasikirwa chaizvo nenguva iyoyi. Uyezve mukana angachawana maplayers.
Mungapa muenzaniso ipapo.
Pamwe tachatowana vamwe maplayers vanga vacha uonekwo nedzimwe nyika. Zvinoreva kuti kana vaendawo kune maligi makuru vachadzoka vachitambira nyika yavo zvoita kuti bhora redu riite nani, rikure, rivandudzwe. Asi nekuda kwekuomarara musoro kweSRC hatina kwatinosvika. Chiri kungodiwa blessing. Zvakatarwa neFIFA ngazvitevedzerwe and zvikangotevedzerwa ZIFA inodzorerwa masimba ekuti itambe bhora muAfrica nepasi rose.
Tombotarisawo makundano eCastle Premier Soccer League. Ndechipi chikwata chamunofunga kuti chichasimudza mukombe uyu? Takatarisa zviri pamusoro FC Platinum, Dynamos neChicken Inn.
Panauya wataura iyi ndinodaira kuti vanokwanisa kukunda zvikwata zvichiri mu makwikwi aya ePSL 2022, EFC Platinum, Dynamos neChicken Inn. Ukatarisa Dynamos neChicken Inn dzakangosiyana nepoint imwe chete. Dzozosiyiwa ne 6 points neFC Platinum. Kureva izvo kuti pakawana zvinoitika pamagemu mashoma nena asara iwaya pautatu hwadzo. Pane imwe inokwanisa kukunda. Asi tatarisa zvedu matambiro nemafambiro ari kuita nhabvu muno muZimbabwe. Handisi kuona paine chikwata chichazokwanisa kukunda FC Platinum iro gore rino iri.
Sei muchidaro mugomamo?
Ndaona pese payatamba. Kana yakundikana kwazvo iri kungobuda nemangange madraw. Asi ukatarisa Dynamos neChicken Inn kunyanyanya Chicken Inn iri kutomboita ichidyiwa. Zvinoreva izvo kuti mukana yayo inoita ichiderera magemu achipera. Saka mamirira zvakaita iko zvino tinongoti Chicken Inn, Dynamos neFC Platinum dzichine mukana wokukunda.
Yangari muongorori wenhau dzemitambo Momoyo achitaura ari parunhare muHarare. Muchirongwa chedu che Live Talk na 8 PM nasi, tiri kuita hurukuro nenyaya yemhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo dza 2023. Aiwa, havateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Praxidis Jeremiah PJ munhau dzeIsindebele.